This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikumi 10, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nomutungamiriri wenyika, especially panyaya yechidhizendi, yagodora vanhu vakawanda, including neni panapa munoti ipapa kuti handina mufaro nezvazvo.
VaMugabe voshorwa nemashoko avo ekufananidza kunetsana kuri mubato ravo nehondo yeguku rahundi. Asi vamwe vanoti vaMugabe vakabaya dede nemukanwa. Shasha yemutambo wetsiwa Muhammad Ali otarisirwa kuradzikwa nhasi kuKentucky. Nhengo shanu dzesangano reOccupy Africa Unity Square pamwe nemamwe masangano idzo dzakasungwa nechitatu muHarare dzamiswa pamberi pedare nhasi dzikapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakataura mashoko akasiya vanhu vakawanda vakatyamadzwa apo vakati vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vave kuda kutanga hondo seguku rahundi yakasiya vanhu vanofungidzira kuti vanodarika zviuru makumi maviri vafa kumateveleland neMidlands kuma1980. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasiya vanhu vakawanda vaomba matemukanwa mushure meyambiro yavo yekuti vakarwa hondo vainge vopinda nemwenje mudziva nekuda kutuka vatungamiri vebato uye nyaya yavanoti yekutaura kuti ndiani achatora chigaro chavo mubato reZANU-PF. VaMugabe vakayambira kuti maitiro akadai ndiwo akambokonzeresa hondo yeguku rahundi iyo mauto avo e5th Brigade akapomerwa mhosva yekuponda vanhu kubva muna 1983 kusvika muna 1987. Mutungamiri webato reZAPU vaDumiso Dabengwa vashora zvikuru vaMugabe vachiti vari kuvhura mavanga ehondo yakasiya vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu nekuremadzwa. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObed Gutu vashora zvikuru mashoko avaMugabe aya.
Zvakataurwa navaMugabe zuro zvinotyisa Blessing. Pandakazviwa ini ndakatevera pamaradio ndikazozviona pachivhitivhiti vachitaura hwana yakarova. Nokuti ndakati musharukwa uyu vari kuti chii chaizvo. Guku rahundi tose tinoziva kuti guku rahundi yakauraya vanhu vanopfuura ivo 20,000.
Mashoko avaGutu atsinirwawo nemutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai.
Zvinhu zviri kutishamisa somusangano panguva ino nechikonzerokuti handizvozvo zvatakatarisira kubva pavakativo. That was the moment of madness. We thought kuti vanga vari munzira kuda kukumbira ruregerero kuvana venyika ino.
Murwi wehondo yerusununguko uye vaiva muZandla High Command vaBernard Manyadza vanoti vaMugabe vakanganwa chazuro nehope vachiti varwe hondo yerusununguko ava ndivo vakavaisa panyanga. Asi vativo mashoko aya anoratidza kuti mumusangano weZANU-PF mapindwa napongwe.
Uchidzizvinji kana ngana akapinda kuti uta bloodshed nekuti zvadi.
Vaiva nhengo yeZipra vaMax Mukandla vashorawo vaMugabe zvikuru nemashoko avo aya.
Zvataurwa nomutungamiriri wenyika, especially panyaya yechidhizendi, yagodora vanhu vakawanda, including neni panapa munoti ipapa kuti handina mufaro nezvazvo. yeti dizendi haitombotaurwe mataurire aita mutungamiriri wedu watinoda kudai tichitendedza iye akutaura kuti iye mukadaro isusu tinokuitai zvatakaita madhizidhendi nababa vavo ipapapa hapana kumira zvakanaka ipapapa.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo ava vaVictor Matema Danda vati havana chekutaura pari zvino. Asi mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vakamboudza Studio 7 kuti havana urongwa hwekubvisa vaMugabe pachigaro.
Mukuru wacho aripo ndiye candidate yedu ya 2018 ndiwo vaMugabe. Asi pavapenyu aripo anozoteera wacho aripo futi ndiwo vamunangarwewo. Kana tichienda nehayaraki yeutungamiriri wevarwi rorusununguko vapenyu, kana vaMugabe varipo vamunangagwa havana havi yokuvapa utungamiriri.
Asi sachigaro weZANU PF Youth League kumanikaland vamubuso Chinguno vanoti vaMugabe vakabaya dede nemukanwa.
Vakagona chaizvo mashoko atinotambira akataura mukuru wenyika, mukuru webato, founder of the revolution vaMugabe, kuti vana Mutsvangwa, vana Mahiya nana Matema Danda vakuita kutraya kumbunyukidza vanhu kuti vasapote zvavari kuda.
VaChinguno vakurudzirawo kuti bato ravo ribve radzinga utungamiri hwesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association.
Isuwo vechidiki tiri kutotiwo vana Mutsvangwa nana Mahiya vanofanira vadzingwe mubato because vari kuramba vachiunza mhosva dzakadzingirwa muJurum Party.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti chiri kupa kuti muZANU PF muite kunetsana inyaya yekuti hapana kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavaMugabe kana vachinge vasiya basa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nengo shano dze sangano re Occupy Africa Unity Square pamwe nemanga masangano akaita sezinasu idzo dzakasungwa nechitatu muHarare dzamiswa pamberi pedare nhasi dzikapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dze OAUS shano dzinoti vaparsoni dzamara vano vemukoma vaitai dzamara avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori gore rapera, va Pride Mukono, vamakomborero haruzivishe pamwe na vatatenda mombe yarara vamiswa pamberi pedare ra magistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuda kuba vachishandisa chisimba pamwe nekuvhiringidza mapurisa kuita basa ravo paaida kuvasunga vari muAfrica. Gweta revashanu ava vaobei shava vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanzi nemutongi wedare vavakai chikwekwe vabhadhare chiuru chemadhora pamunhu wega wega semari yechibatiso pamhosva mbiri dzavakatarisana nadzo. Vashava vati mari yanzi vasungwa ava vabhadhare nedare yakawandisa zvikuru. Vashava vati pane dzimwe nhengo gumi dzeOAUS dzakasungwawo zvakare nezuro dzichiratidzira muAfrica Unity Square.
Havasati vaendeswa kukoti, tiri kutarisira kuti mangwana makuseni tingangodai tichienda kukoti zvekare.
Zvichakadai, munyori boka revechidiki reMDCT vaLove Moch Noputsa vati bato ravo ratorawo danho rekuti ribatane nevari kuratidzira muAfrica Unity Square vachiti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kusiya basa.
Kana tikasange tichibatana sevechidiki hapana zvatinenge tichiita, so tabuda nechisungo chekuti tichienda mberi tichange tichisapota kana kuti muchirungu tichipa inonzi solidarity kune vari kuungana muAfrica Unity Square.
Kuratidzira uku kuri kuitwa siku nesikati kwemazuva 16 kwakanangana nekucherechedza 16 days of activism. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, dzimwe nhengo dzeZimbabwe Activists Alliance dzinoti dziri kuunza muguta reBulawayo chirongwa chadzo chekuratidzira kutsutsumwa kwadzo pamusoro pematambudziko akasiyana-siyana akatarisana neveruzhinji munyika. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
vagift hostel osiziwa vanove nhengo yesangano reZimbabwe Activists Alliance vaudza Studio 7 kuti ivo nedzimwe nhengo dzesangano iri vachatanga kuratidzira kutanga nhasi manheru mukapa Cape City Hall muguta reBulawayo apo vachange vachirara kusvikira musi wa 16 mwedzi uno. Vasiziva vanoti ivo nevamwe vechidiki vakaita saivo vari kutambura nekushaya mabasa vati vaona zvakakodzera kuti vaunze chirongwa chekuratidzira ichi muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira kuratidza kutsutsumwa kwevanhu kuhurumende pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo.
Munyika munomu vanhu varakashwa nenzara. Inini pachezvangu I face the national crisis at a personal level. Saka tiri kuti takugara sevanhu vatswa kuti tiite madimands edu tisingaitizwe mapolitical parties.
Vape Swede Jenner, vanove mumwe wechidiki vati vachange vachiratidzirawo, vati kusungwa kwakaita dzimwe nhengo dzeZimbabwe Activists Alliance nevamwewo vemamwe masangano muHarare neZuro hakuvatyise, asi kuti kunotovapa shungu dzekuti varatidzirewo semucherechedzo wekutsigira vamwe vavo.
Tiri kuda kuti titaridze kusafara kwedu murunyararo.
Vajena varamba mashoko ekuti nhengo dzesangano reZimbabwe Activists Alliance nevemamwe masangano akatanga urongwa hwekuratidzira vachirara muAfrica Unity Square muHarare vari kuita izvi nekuda kwekuti vari kutarisira kupiwa mari nemamwe masangano enyika dzekumadokero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvihuru nezvihuru zvevanhu zvamira mumigwagwa yekuKentucky muno muAmerica zvichionekana neshasha yetsiva Muhammad Ali uyo akashaya nemusi wechishanu svondo rapera. Ali ari kutarisirwa kuvigwa nhasi kuLouisville, Kentucky. Vamwe vanyarikani vanga varipo vanosanganisira vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton, imwe shasha yetsiva Lennox Lewis uye Will Smith ane mukurumbira munyaya dzemafirimu uye akamboitawo rimwe firimu achiekta saMuhammad Ali. VaObama vatumira mashoko avo enyaradzo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvaro cheZimbabwe chiri kuKentucky, muzvare Patricia Chikanga.
Kwakazara zvisingaite kudowntown kune kuroad inonzi Muhammad Ali Boulevard kunova kundiko kwaaigara kwaakakurira Muhammad Ali. Saka vanhu vakazara muroad uye vari kufambisa motikari yacho yakatakura chitunha mumastreets ese mudowntown kubvira nekunonzi kuMuhammad Ali Center inova iyo museum yaMuhammad Ali mune all the memorabilia yake, maring airwira, magloves aaipfeka, down to the car yaaidraivha, bhasikoro rake chairo raaichovha ari mudiki. Saka varikungotenderera mastreets ese and then vozoenda kumakuva Cave Hill Cemetery kudhuze nekudowntown ikoko. Asi vari kutenderera mastreets hanzi ndozvaakanga akataura kuti anoda kuvigwa kuti munhu wese anokwanisa kuuya, nekuti traffic yakatozara, mamastreets akavharwa, mamwe mabhizinesi atovhara.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri imwemo muLouisville, Kentucky, munonzwa sei muchiona rukudzo rakadai kune vamwe vanoitawo zvetsiva kana zvemitambo?
Tinoona sekunge chinhu chakanaka kusapota munhu wamunogara naye munzvimbo kana aitawo chinhu chakanaka, ende uyewo munhu wacho kana anga achiita zvakanaka, zvakanakawo kumuremekedza panguva yakadai nekumirawo naye nekumira nemhuri yake.
Imi makwanisa kuona here bhokisi kana kuti mutumbi wava Muhammad Ali sekutaura kwamaita kuti mota yake yafambiswa imomo mutown yeLouisville?
Isu handina kukwanisa kuenda kudowntown, asi pavapfuura nepedu vachibva kuairport takakwanisa kuona bhokisi rake marwezuro pavakabva kuairport.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuKentucky muno muAmerica, muzvare Patricia Chikanga vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vatakawafira Joe, vanoti vanokashika madzwa nemaonero ehurumende ekuti varairidzi vari kuwana mazuva ezororo akawandisa kupinda vamwe vashandi vehurumende. Izvi zvinotevera mashoko emutevedzeri wegurukota rezviri kugara kwakanaka kwevanhu vatapiwa matangaidze kudare reSeneti neZuro ekuti panofanirwa kuongororwa zvakare hwaro hwezororo revarairidzi paine tarisiro yekuti huvandudzwe, vachiti vari kuwana zororo rakareba kukunda vamwe vashandi vehurumende. Izvi zvose zvinouya kunyanga zvodare rezvevashandi nemabasa rakapa mutongo wekuti hurumende haigone kurambidza varairidzi kuenda pazororo. Ngatinzwe hurukuru yataita navazhou pamusoro penyaya iyi.
Tinofunga kuti vamatanga ese vasati vazarura mumo wavo vanofanira kunge vamboita research kuti vaone kuti muSouthern Africa nekune dzimwe nyika mashandiro avarairidzi. Nokuti zvavari kutaura zvokuti hurumende ine yatingati good cause kuti inotaura kuti mazuva amaticha aanoenda pahofidheyi akawandisa, iyo maticha achingowana mazuva 18 chete pagore kupenga. Vamwe vasiri varayiridzi vanoatumirisa 45 days per year, maticha oatumirisa 18 days per year. Saka somatengese totoita kuti vamugata vakaonetwawo kutora munhu webhora wachivachivaisa deputy minister urenewo.
Tichitarisa mutongo wakabva kulabor court, munofunga kuti pane zvingashandurwa here nehurumende?
Isu hationi kuti hurumende ingashandura mashandiro avarairidzi. Tinotoona kuti hurumende yatononoka, varairidzi ngavange vachienda kumalizi kuti vakwanisewo kunge vari vanhu vanoenda kumbonovaya zvatingati pachirungu rejuvenated. Uyezve tinoona sekuti hurumende ingatobatsira kana ikapoendawo vanhu vanoziva zveeducation kana zvelabor kulabor. Pane kunotora vanhu vasingaziviwo zvavo zvakufanira kutora mudhibhisi moti ngaatitaure zveeducation. Vamatanga ese zvatinoziva ruzivo rwavo ndeyekubhora, zvekueducation havazivi. Dai vambonyararavo vakatsira vakaita zveeducation kueducation, vanozivawo matheories ana Piaget nana Asbel nana Bruner, kwete zvavo matanga ese vanga vachingwa kuti maticha anenge ari palivhi. Iyo maticha anenge asiri palivhi achitopripera kwete rinenge richitenda livhi kana kuti horodhe neye vana vechikoro kwete yaticha.
Mutungamiri wePTUZ vatakavafira zvovu vari parunare kumasvingo. Takundikana kubata vamatangaidze kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Musangano mukuru wekuziya nzira dzekurwisa pamwe nekupedza chirwere cheHIV AIDS vapetwa muNew York nhasi, masangano akazvimirira achiti vari kufadzwa nekuti gwaro repolitical declaration to end AIDS rasainwa nenyika dzose kusanganisira Zimbabwe. Musangano uyu wakatanga nechitatu kuUnited Nations General Assembly. Hurumende iri kumiririrwa negurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa, ava vakataura pamusangano uyu nezuro vachikurudzira kuti nyika dzepasi rose dziite zvose zvadzinogona mukurwisa utachiwana hweHIV AIDS nechirwere cheAIDS. Rimwe remasangano ari pamusangano uyu ndere Southern Africa HIV and AIDS Information Dissemination Service kana kuti SAFAIDS, iro rinoti rine tarisiro yekuti hurumende ichatambira zviga zvichabuda pamusangano uyu. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 nemutungamiri wesangano iri Amai Lois Chingandu.
Chikurukuru ndechekuti zvatakanga tafambira chaizvo chaizvo nekuti tione kuti gwaro riya rataitaura rinonzi political declaration yeHIV rakabuda rikawiriranwa nenyika dzese, nekuti kazhinji ndo zvinowanzoti netei vamwe vanosiramba kusaina. Asi gore rino iri tapaona nyika dzese dzichibvumirana kuti dzinosaina, asi kune vamwewo vakazotiwo tinosaina asi munofanira kuziva kuti hatina kufara nezvakati nezvakati nezvakati. Saka hati kuona kuti chatakanga tafambira chaicho chakabuda.
Zvii zviri mugwaro iri zvakanyanya kukufadzai imi semasangano akazvimirira akabva kuZimbabwe?
Nyaya hombe isusu veZimbabwe yatakanga tauya nayo takatarisira kuti inge ichipinda mugwaro iroro, nyaya dzemadzimai nevana vasikana vechidiki kuti vaonekwe kuti kunoitwawo maprogramu akanangana nanavo ekudzikisa HIV, kudzivirira vana gender based violence. Saka zvese izvozvo takaona zvichipinda. Kozoti zvekune nyaya yefinancing yemari chaiyo yeHIV kuti ichabva kupi, takanga takatarisira chaizvo kuti tione kuti pangaite commitment here ino dzinobva kunyika dzese kuti hongu mari inodiwa kuti HIV iwe inorwisa ichazenge iripo. Izvozvo zvakawanikwa zvichipinda futi mugwaro iroro zvichibatanidza ukama hwekuti vekunze vaiti vari committed, avavo vemudzinyika dzedu idzi vachitiwo vari committed, nekuti nyaya yedomestic fund financing yanga iri nyaya hombe kuti dai nyika dzedu dzakwanisawo kuisawo something mubasketi macho imomo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reSouth AIDS, amai Louis Chingandu, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNew York muno muAmerica. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yevanhu, munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa11605 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana vafa nhasi muAfghanistan nechekumavirira kwenyika iyi munzvimbo yeNangara zvichitevera kuputika kwebambu. Hapana atataura kuti ndiye ateya bambu iri, asi zviri kufungidzirwa kuti zvaitwa nevanopfurikidza mwero vechikwata cheTaliban vari kurwisa hurumende yeAfghanistan. Zvinonzi kwaita kundengendeka kwenyika kumavirira kwenyika yeNicaragua pedyo neguta rePuerto Morazan. Hapana ataziva kuti pane vafa here kana kukuvara muchiitiko ichi.
Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki, ini ndini Chioneso Jani. Nastina Howard Mutago, mukomana ari kuchera goride, wakadi yako?
Ndinosimba, makadi vamusamarari. Isu tiri vakomana vechidiki vari kusimukira munyaya dzekuchera mukute kana kuti goride. Tiri kuchera tiri kunzvimbo inonzi iyo Fort Richardson kumatebere rezvisau. Uko kwatakawaniswa zvimbo zvekuchera muhurumende yedu inozvitonga kuzere.
Matambudziko ari kusangana nawo ndeapi?
Nyango kuti ndeeruzivo yekuti tingachere sei mukute uyu nziya yakafanira yekuti tikwanise kuwanisawo vamwe vechidiki mabasa, uye zvakare michina yekushandisa tikwanise kunyatsoshanda basa redu zvakanaka.
Chii chakaita kuti usarudze kuita basa yekuchera goridhe?
Ine uyu mukana wegoridhe wakangouyawo nekuburikidza seshamwari yangu yandaishanda nayo padhuze akandiudza kwaita mukana wenzvimbo dziri kunzi mamaini eFort Dickson.
Ungade kuudza vechidiki kuti chii?
Unoziva zvinoitika ndezvekudai. Kune vamwe vari muno muZimbabwe vachiri kushanda nawo, haungatange uchitida kutanga nekuti mangwana wato milionaire. Unotanga nepadiki wobvukana nezvauri kuita.
Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vari kuuya kuAmerica mazuva mashoma anotevera, muzvare Petronella Muzondo, vanoti vari kufara zvikuru nekuwana mukana uyu. Muzvare Muzondo vachangopedza zvidzidzo zvecomputer science kuNational University of Science and Technology kana kuti kuNUST kuBulawayo, uye vanoshanda nesangano rinoita zvemakombiyuta pamwe chete nekugadzira maapplications reSheCodes. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Hei, ndikunzwa ndakanyatsofarisisa chaizvo nemukana wandapiwa neveMandela Washington Fellowship kuti ndiwanikwe ndichisanganira nevamwe vechidiki from all over Africa tichiuya takawanda tichiuya kuAmerica tichizodzidza nezve mafields akasiyana-siyana. Saka ndikunzwa ndine mufaro chaizvo ndine tarisiro rekutizvo this opportunity yandapiwa ndinowanikwa ndichichadzidza zvakawanda chaizvo.
Mbotitaurira nezvebasa rako.
Ndinoshanda nevamwe vasikana, tine grupu yedu inonzi SheCodes. Saka seSheCodes kutanga kwatakaita takapiwa opportunity yekupinda mucompetition inonzi Technovation Challenge for Girls, which is an international competition which runs for 12 weeks. Saka pa taita competition we were given a task to develop kugadzira mamobha applications anoita achiwanika chichinja community yedu nenzira dzakasiyana siyana. Saka patakapedza competition itiri team ye 5 girls from NAST takafunga kuti ngatirambei tichitsigirira vamwe vana vamwe vasikana for this opportunity. Saka tinoreka tichienda kuzvikoro malocal schools ari padhuze nepatinogara tichidzidzisa vana vasikana kukoda.
Uri kutarisira kuti chirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi chikubatsire sei?
Okay, pachirongwa cheMandela Washington Fellowship ndikuwanikwa ndichida kusangana nevamwewo vari kuita zvakasiyana siyana siyana macountries avo especially in Africa. Ndowanikwa ndichicreata network with other young people because tine machallenges atinosangana nawo and sometimes solution tinokwanisa kuiwana pakutaura nevamwe vari kusangana ne the same challenges vakuitawo zvakasiyana siyana but zvichifambirana mumacommunities avo.
Muzvare Petronella Muzondo ndemumwe vechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vanga vachitaura parunaro namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Sangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID rinoti rapa nyika yeKenya mari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi masere emashillings. Mari iyi iri kupiwa pasi pechirongwa chekubatsira vanhu venyika iyi nechikafu muchirongwa chinonzi Kenya Innovative Innovation Engine kana kuti KIE. Chirongwa ichi chakananganawo nekukurudzira vanhu kuti vashandise unyanzvi mukurima kuti vawane pundutso. Mukuru weUSAID muKenya nekunyika dzekumabvazuva kweAfrica Karen Freeman anoti vari kutarisira kuti chirongwa ichi chichabatsira mhuri dzakawanda. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muKenya. Munhau dzemitambo, maWarriors emuZimbabwe atarisana nemakundano matsva svondo rimwe chete vachangopemberera kubudirira kuenda kuma2017 Africa Cup of Nations Finals. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wemaWarriors Kaliso Pasuwa akasimuka nechikwata chake chakasimbisisa kusanganisa Elisha Mroiwa, Tatenda Mukuruva, Hardlife Zirekwi, Dani Piri, avo vaive muchikwata chakadambura Malawi. Maoyas ari kutanga kupinda munhandare mangwana apo vari kusangana neSwaziland. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chemaunder 20 chiri muCameroon uko chiri kuzodamburana nemayoung Indomitable Lions mutambo wavo wemaAfrica Youth Championships. Zvikwata zviviri izvi zvakaita mangange 0-0 mumutambo wavo wekutanga. Panguva imwe cheteyo pane mitambo mitanhatu yarongwa nevePremier Soccer League kuti itambwe kunyangwe hazvo maWarriors ari kutamba kuCOSAFA. Vatsigiri veDynamos vari kutarisira kuti muchagadzirisa zvainetsa panguva iyo panga pasina mitambo mumwe wavo vaRichard Saidi vachiti kuAscott nechapungu vanonotora mapoints matatu.
Kwata tiri kutonohwina ende tiri kutotora mapoints ese 3-0 chaiyo.
Moses Chunga uyo adzoka murairidzi muPremier Soccer League mushure mekutora basa rakasiyiwa naTaurai Mangwiro kuHarare City ari kutanga basa rake asi aine mutoro wakaoma kuBaobab Stadium uko ari kusangana neNgezi Platinum Stars. Mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Chapungu vs Dynamos Ascot, FC Platinum vs ZPC Kariba Mandava, Cholocho Pirates vs Haumine White City, Ngezi Platinum Stars vs Harare City Baobab, Nesondo Capes United vs Triangle National Sports Stadium, Mutare City vs Blue City Sakuba. Totarisa mutambo wecricket. Makundano epamusoro emutambo wecricket ari kutanga mangwana muHarare Sports Club apo chikwata chenyika chevaChevrons chiri kusangana neIndia mumutambo wavo wekutanga wemitambo yezuva rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vakarwa hondo vave kuda kutanga imwe hondo yegukura hundi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. VaMugabe vanoshorwa nemashoko avo ekufananidza kunetsana kwemubato ravo nehondo yegukura hundi. Shasha yemutambo wetsiwa Muhammad Ali otarisirwa kuradzikwa nhasi kuKentucky. Nhengo shano dzemasangano ari muAfrica Unity Square vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso muchino mekumira pamberi pedare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.